Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu mbudzi 23 2022. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatura mashoko emamiriro akaita zvinhu munyika kuparamende itsva yakavakwa neChina kuMount Abden. Dare ronyima zvakare vaJobs Kala mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tichakupai zviri kubuda kubva kumakwikwi eFIFA World Cup ari kutambirwa kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nasi vavhura zviri pamutemo kutanga kwekupedzesera kwedare reparamende yepfumbamwe kana kuti ninth session vachiti mapato ose achapinda musarudzo dzegore rinouya anofanira kusiyana nenyaya dzemhirizhonga. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo kunyika vachivhura chikamu chekupedzisira cheparamende yechipfumbamwe kumuzinda mutsva weparamende kuMount Hampden, vamunangagwa vati mapato ezvematongerwo enyika anofanira kutsvaga rutsigiro murunyararo.
Mhirizhonga haina kumbogara iri tsika yedu sevanhu vemuZimbabwe.
Vamunangagwa vakurudzirawo kuti paramende ipase nechimbi-chimbi bhiri rekuvandudza sarudzo reElectoral Amendment Bill sezvo nyika yatarisana nesarudzo. Vatiwo paramende ine basa rakawanda sezvo paine mabhiri akawanda anoda kupasiswa. Mamwe mabhiri anotarisirwa kuzewa muparamende anosanganisira Zimbabwe Human Rights Bill, Zinwa Act, Water Act, Agricultural Resources, Mines and Minerals Amendment Bill, Criminal Law Codification Amendment Bill, Public Interest Disclosure Bill, neSugar Act, iyo ine chinangwa chekuti nzimbe dzitorwe sechirimwa chakakosha. Vamunangagwa vati upfumi hwenyika huri kukura uye nyika iri kuita zvakanaka munyaya dzayo dzekuchidzana nedzimwe nyika, vachiti Zimbabwe inogona kuita zviri nani dai isina kutemerwa zvirango zveupfumi. Nhengo dzeparamende kubva kumapato akasiyana dzatambira mashoko avamunangagwa dzichiita muonero wakasiyana. Muumiriri weHarare East mudare reparamende vari mumwe akafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vatenda ibiti, vati vamunangagwa vatadza kutaura mashoko anobatanidza nyika vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika.
Tiri kuti isu hatikwanisi kutaura nezvenyika, topa state of the nation address tisingataure nezvenyika yacho. Nyika haina kubatana, nyika ine mavanga, nyika ine violence, nyika ine kutukana. State of the nation yaifanira kuadressa kutukana ikokoko, the social fabric of the country and rebuilding the moral fabric of the country.
Mutungamiri webato reMDCT Senator Douglas Monzora vati vanowirana vamunangagwa kuti pasave nemhirizhonga apo nyika inoenda kusarudzo gore rinouya, asi vakati hazvifaniri kuperera mukutaura chete.
Tiri kuti isu kana taakuenda kumaelections hatifaniri kuona mamwe mapati achishandisa nyaya yechikafu, nyaya yembeu, nyaya yefertilizer senyaya yechekuita nezvematongerwo enyika. Tiri kuvimba zvakare kuti pachauya mutemo wekuwandudzwa kwesarudzo tichaona kuchiuya nyaya yokuti vanhu vari kudiaspora vanofanira kunge vachikwanisa kuvhota, uyezve kuwandudzwa kweZimbabwe Election Commission kuti inge iri independent, yakasununguka isingakontroli vatorwe nemamwe mapolitical party.
Mumiriri weNorton vatemba Muliswa avo vakazvimirira vati semugariro mashoko avamunangagwa akanaka chose asi haabatsiri kana makurukota avo akaramba asingakoshese paramende.
Parliament, tanetao ni ministers wa singaoye wa chipindu na chino question time hawa uye hawa koshi sebasara wakaipuwa na president. Saka president wongu wataura kasi ndiani chaita follow up zunzwese za wataura hizu. Tichuona hizu zofuti kune nyazi corruption za wasina kunyanya so taura hawa nakusimbisa corruption inezwa kadaru uchichi lukitua Zack Bill ya fange chipinda.
Vano kokera nengo ze ZANU PF National Assembly vapu praito garepi vano mirira Gutu South vatenda vamunangagwa nemashoko avo vakati zvasarira paramende kuti igadzire mitemo inodiwa nehurumende.
Isu separamendi zvakuda kuti tinoshanda kuti tigadzire mitemo iyoyo inoita kuti hurumende ifambire mberi nedevelopment yakaisvonaka yairi kuita seyatiri kuona panyu paramendi pano.
Vamunangagwa vavhura gore rekupedzisira reparamende kumuzinda wayo mutsva wakavakwa neChina vachiti zvinoratidza ukama hwakasimba pakati penyika mbiri idzi. Vamunzora vati muzinda uyu wakanaka chose uye zvakakoshawo kuti paramende ive nemuzinda wayo sezvo yange isina chivakwa chayo.
Vanhu vangada kuziva kuti kwemakore ese aya paramende yanga ichiroja building ye parliament iripo haizi yedu I building ye Anglican church. Saka kwemakore anosvika almost 40 takati chilo jatiri tiri parliament asi tane muzinda wedu we parliament muzinda wakawakwa zvakanaka zvikuru.
Izvi zvatsigirwawo nemiriri wechegutu West va Dexter Nduna veZANU PF.
Uyu unotoshamisa wakanaka wakatsvinda unoratidza kuti wakavakiwa chaizvo paumamhari nepaukangara hwapakatosimba chaizvo.
Muzinda mutsva weparamende unokosha mazana maviri emadhora ekuAmerica wakavakwa sechipo nenyika yeChina uye wakakura zvekuti nhengo dzese dzeparamende dzinokwana kugara dzisina kumanikidzana sezvadziri kuita pari zvino. Nhengo imwe neimwe yeparamende ichange ine hofisi yayo pamuzinda uyu uyo usati wavhurwa zviri pamutemo sezvo pachine basa riri kupedziswa pamuzinda uyu. Mangwana gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vachaparura budget regore rinouya pamuzinda uyu zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti vanhu vana vakawanikwa vakafa nezuro mumugwagwa weHarare Nyamapanda pasuwe pass kumudzi. Mumashoko kuvatori venhau mapurisa anoti ongororo yavakaita inoratidza kuti vanhu ava vanogona kunge vari zvizvarwa zvedzimwe nyika vainge vakawigwa mumotokari mushure mekupinzwa munyika zvisiri pamutemo vachibva vatadza kufema zvakapa kuti vafe. Mitumbi yavo yakabva yakandwa musango. Mapurisa anoti akumbira rubatsiro kubva kusangano remapurisa pasi rose reInterpol. Mapurisa anotiwo akasunga vamwe vanhu vaitengesa zvinodhaka zvisingabvumidzwe kana kuti cocaine nemusi wemuvhuro. Vakasungwa ava vanoti Honest Shumba, Allen Shumba nechimwe chizvarwa chekunze Stanley Eze. Vakasungirwa kunzvimbo yekusasana kana kuti lodge muna David Morgan Crescent kuAvondale. Cocaine iyi yaive mari inodarika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana masere kana kuti 5.8 million emadhora emunyika. Tochimbotarisa imwe nyaya yanga iri kumatare. Vajobdare Ranyima zvakare vajobsikala vanova mumiriri wezengeza West mudare reparamende vari mutevedzeri wasachigaro webato reCCC mukana wekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba pamhosva yavari kupomerwa yekukonzera mhirizhonga zvichitevera kupambwa nekupondwa kwenhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change muzvare More Blessing Ali kunyatsime. Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Vachitora mutongo wavo mutongi wedare muzvare Tafadzwa Miti Vati hapana chachinja panyaya vasikala chinokodzera kuti vapiwe mukana wekutonga vachibva kumba kwavo panyaya vari kupomerwa yekukurudzira mhirizhonga. Vaenderera mberi vachiti vasikala vane imwe nyaya yavari kupomerwa yakadai yavakapara muna 2020 pavanonzi vakakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvina mhirizhonga mukati musi wa 31 Chikunguru muzvare Miti. Vati uyu ndiwo musiyano uripo pakati pavasikala nevamwe gumi nevashanu vanosanganisira mumiriri wechitunguza North Mparamende vaGodfrey Stole avo vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Mutongi wedare vati vasikala munhu akasungwa kakawanda zvichireva kuti munhu anogara achipara mhosva, vakati kuvaburitsa muusungwa kunokanganisa kuchengetedzeka kweveruzhinji. Rimwe remagweta avasikala vaFred Masarirevhu vati havana kufara nemutongi wedare vachiti mutongi wedare ati vasikala vakabvuma kuti vakapara mhosva yavari kupomerwa asi ivo vari kuramba mhosva iyi.
Tinoona kuti umbowo hwaida kushandiswa nevachuchisi kupomera mhosva hwakauya bowo hausi kuratidza kana kuti hausi kuwirirana nemapepa avakange vauya navo pekutanga akaitwa kuti vasikala vangange vachisungwa. Saka
vakafanira kubata chigaro chemutauri webato reTCCC muzvare Fadzai Mahere avo vanga varipowo paturwa mutongo uyu vati mutongo wanhasi unoratidza kuti bato reZANU-PF riri kutya kukundwa nebato ravo musarudzo dzegore rinouya.
Tinoziya tose kuti constitution inotaura kuti munhu wese asati atemerwa mhosva anofanira kutongwa achibva kumba kana kuti bail chinjwe kuti ikodzero yemunhu wese inopiwa muconstitution. Isi tiri kutoziya kuti nyaya yekuti ZANU-PF iri kutyisa CCC nesarudzo dziri kuuya ndosaka vari kuedza kuchikishidzira vanhu vachivhara komajob vachifunga kuti pamwe vanhu vanozoora mwoyo. Manje vanhu vari kutosimba zvakanyanya. CCC iri kukura kunyangwe kunyatsime kwacho nekuchitungwiza. CCC iri yatekeshera kwese. Saka isusu takangomirira 2023 chatinoziya ndechekuti vachamisa vakapinda vachitungamirira nyika vanhu havachazosungwa vachisungirwa nyaya dzematongerwo enyika. Saka
asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vati handi chokwadi.
Saka chinozoshamisa chii muna 2023 chokuti kwanzi sarudzo dzikaitwa vasi jobs kala ari muusungwa opposition inodyiwa zvadzaitwa ari panzi yakahwina here?
Gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi pamwe negurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vakataurawo nguva pfupi yadarika kuti munhu anomira mudare nemhosva dzaanenge achipomerwa zvisinei kuti abuda mbamani. Vasikala avo vasvitsa mazuva zana nemakumi matanhatu nemaviri vari muusungwa nhasi vakatarisirwa kutanga kutongwa mangwana panyaya iyi. Vakatarisirwawo kupiwa mutongo nechishanu pachikumbiro chavakasvitsa kudare nezuro chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo pane imwe mhosva yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare zvichitevera mashoko avanonzi vakataura vakaisa pamadande mutande akawanda mushure mekupambwa nekuzopondwa kwakaitwa muzvare Ali. Asi vanoti pavanonzi vakaita izvi vainge vatove muusungwa. Mhuri yemufi inoti haisi kuzoviga muzvare Ali kudzamara vasikala vaburitswa muusungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zimbabwe iri kuenderera mberi nekuedza kutsvaga nyika dzemuAfrica dzekushanda nadzo pakuvaka dura renhoroondo yehondo yeChimurenga kana kuti Museum of African Liberation. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika nebato reZANU-PF Emerson Mnangagwa svondo rino vakatuma munyorano nane zvekudyidzana nedzimwe nyika mubato ravo vasimbarashe muBengegwi kuti vanoita musangano nemutungamiri wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi. Mumusangano uyu vamuBengegwi vakaudza vaMasisi kuti Zimbabwe yaisa parutivi 1 acre kuti vake dura kana kuti museum inenge iine nerondo yezvayakaita kubatsira dzimwe nyika dzairwira rusununguko muAfrica. Bepa Naurel Herald rinoti vaMasisi vakaratidza kufara nezvakataurwa nehurumende izvi. Botswana yave pansi peBritain kana kuti British Protectorate haina kutora zvombo kurwisa Britain asi akawana kuzvitonga kuzere muna 1965 kuburikidza nekutaurirana pasina kudeuka kweropa. Kuvakwa kwedura iri kuri kutsigirwa nesangano reInstitute of African Knowledge iro rine basa rekutsvaga rutsigiro kubva kuvatungamiri vedzimwe nyika nemari. Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano renyanzvi muAfrica reInstitute of African Knowledge vaJoseph Nkani Vakatenda kuti Botswana yakapiwa chikamu chemunda pamuzinda uyu ucharatidza nhoroondo yerusununguko rwaAfrica uyo uri muHarare.
Pane zvakaitika zvakawanda, vanhu vakafa, vamwe vakakuvara, vamwe vakatsakatika. Saka nyaya iyo inofanira kugara ichingochengetwa kuti vanhu tigare tichingoziva kwatakabva. Zvakafanana nevanhu isu tinopembedza mitupo yedu, handiti kuti ndinoyera soko, ndinoyera nzou, ndinoyera mbizi, handiti ka inyaya yekuti munhu anenge achiedza kucherechedza dzinza rake kwaakabva nerudzi rwake. Saka isusu tiri kutiwo seMuseum of African Liberation, ngatichengetedzei ruzivo rwedu, ngatichengetedzeiwo nhoroondo yedu senyika dzakasiyana-siyana dzemuAfrica.
Vati nzvimbo iyi inotarisirwa kuisa zvino kubva kunyika dzese dzemuAfrica dzakarwa hondo yerusununguko nedzimwe dzakabatsira nemari, mazano nezvimwe dzakaita seBotswana. Pari zvino inonzi yava kwakusvika pazvikamu gumi nezviviri kana kuti 12% uye inotarisirwa kupedzwa kuva kwamuna 2024.
Zvinoreva kuti Museum of African Liberation sekurongwa kwayakaitwa kuchikonzero chekuti Museum of African Liberation ivakwe ndeyekuti tiunganidze tichicherechedza mabasa akasiyana-siyana akabatwa nenyika dzakasiyana-siyana mukusununguka kwenyika dzakasiyana dzemuAfrica. Botswana iyo pachayo yakabatsira nyika dzakawanda kuwana rusununguko rwadzo. Mukatarisa tomboenza semuenzaniso, Zimbabwe, maZimbabwenzi aiwana pekugara vachikafu nevanhu vekuBotswana. Botswana futi yakashanda basa rekutraina mavaizodzoka muZimbabwe orwahondo. Saka ineweyi Botswana itorimo munhoroondo yerusununguko rweAfrica.
Gurukota nezvekudyidzana nedzimwe nyika muBotswana, Dr. Lemogang Kwape, vaudza Studio 7 paRunare vari muGaborone muBotswana kuti danho ratorwa nehurumende yeZimbabwe rinotendwa samane, sezvo kunyangwe Botswana isina kurwa hondo yerusununguko yakabatsirawo dzimwe nyika dzemuAfrica panguva yekurwisana neuzvanyiriri.
Isu seBotswana hatina kubata gidi tichibatsira Zimbabwe kuti iwane kuzvitonga kuzere, asi takachengeta varwi vehondo yechimurenga chekutanga nechechipiri vakawanda munyika medu. Naizvozvo zvinofadza kwazvo kunzwa kuti Zimbabwe yaona zvakakodzera kutipa munda pamuzinda weMuseum of Africa Liberation, apo parichamisa mufananidzo wemutungamiri wekutanga wenyika ino vaSeretse Khama.
Tinochengetedza nhoroondo yenyika kana kuti Department of National Archives and Heritage muBotswana vasiye pambiri Skosana, vati urongwa uhu unobatsira kusimudzira kushanyirwa kwenyika.
Kuvakwa kwemuseum iyoyi kuchavandudza mararamiro evakati wandei, uyezve kana ndichiti kuchavandudza mararamiro akati evakati wandei ndinoreva job creation, which is employment creation as well. Tabva ipapo ichabatsiridza nyika yedu kuti vanobva kunze vachizobvakacha vachiuya munyika medu vachagona zvakare kuunza iyo mari yatinoti yekunze foreign currency.
Vamubengekwi vakatodura iri rakakosha mukucheketedza nhoroondo yekurwira rusununguko muAfrica. Ndakamirira Studio 7 muFrances Town, Botswana. Ndini Shinge Madondo.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu zviuru mazana maviri nemakumi masere kana kuti 280,000 vamanikidzwa kuenda muupoteri nechikwata chakapandukira hurumende cheM23 muDRC. Izvi zvaitika kubva muna kurume zvatanga chikwata ichi kurwisa kumaodzanyemba kwenyika iyi zvakasimba. United Nations inoti vanhu mamiriyoni mashanu nezviuru mazana matatu kana kuti 5.3 million vamanikidzwa kuenda muupoteri muDRC nekuda kwehondo iyi. DRC inoti Rwanda ndiyo iri kutsigira vapanduki ava, asi Rwanda iri kuramba izvi. Vanhu vatanhatu vakaurayiwa nezuro mudunhu reVirginia muAmerica muchitoro cheWalmart. Mapurisa achiti munhu ari kufungidzirwa kuti ndiye akapfuura vanhu ava akabva awanikwawo akafa muchitoro ichi. Ah. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuMinnesota muAmerica, Reverend Rebecca Makai, vanoti ivo nemhuri yavo vachange vachipemberera zuva reThanksgiving mangwana nekudya zvinonaka nekubatana semhuri. Vanoti zuva iri rakakosha sezvo riri zuva rekutenda Mwari nezvavanenge vakaitira mhuri yavo. Vanoti mhuri yavo yave kukoshesa zuva iri zvikuru nekuti ndiro zuva ravanotura mafemo vachiyanana nekutenda Mwari. America ine zororo reThanksgiving mangwana. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 naReverend Makai nezvenyaya iyi.
Tinodawo kutenda nekuda kweThanksgiving holiday yako. Vana veZimbabwe tinoti chinhu chatakasvikosangana nacho muno hachisi chinhu chatakanga tichicerebrata munyika yeZimbabwe, asi takauyawo muno tikasvikosangana neholiday yakadai yekuti vanopemberera nekutenda maropafadzo egore, kukohwa nekuchengetwa. Sevana veZimbabwe takasvika zvitambira chinhu chakanaka.
Pazuva iri mune muchiitei semhuri?
Takatopindawo mazviri tinotongoungana semhuri tinenge tichitaura nemiromo tichitendana kutenda mumwe noumwe mufaro, kuchengetwa, acknowledging zvakaitika tichibvuma kuti aiwa tinoda kukutenda mudikani wangu, tichiexpressa zviri pamwoyo pedu nekudzidza kutendana. Chinhu chatakadzidza munyika munomu ende chinhu chakanaka kungopembererawo kuchengetwa, nyasha, tsitsi dzakaitika, divine favor yaMwari. Ndozvatinenge tichiita. Tinotowana mukana, ini semhuri yangu tinowana mukana wokugara pasi wokungotaura musi uyu.
Pamusi uyu tinoona zvakare sevemuno vanenge vachitoita kunge yakadai seKrismasi yatinoti Krismasi yekuZimbabwe iyaiya. Imi tinoona kuti muri pasta zvakare, munotaura here nemhuri yenyu yekereke pazuva iri?
Hongu, tinotosumudzawo vhangeri yekutenda semusi wesondo. Takange tine vhangeri rakaburuka rekuti munhu ngaadzidze kutenda zvinhu zvisati zvaitika, kana zvaitika ingovawo nehunhu hwekutenda. Kune upenyu hwemunhu semukristu kuti unofanira kuva munhu anotenda. Mwari anotiitira zvakawanda, anotibatsira zvinhu zvisati zvaitika. Zvinhu nyange zvaitika, tinoziva kuti Mwari anotiitira. Saka munhu kadzidza muupenyu hwako kuva neupenyu hwekutenda, unova munhu anofara. Vazhinji vedu zvechokwadi hatigone kutenda kuti wazviita. Chinhu chakaomera vanhu kuti vataurize munguva wedhiroro, zvinoita sekunge ishoko rakareruka semavhasa, harizi soko rakareruka kudzidza kuti mazviita. Isu muchivanhu medu takadzidziswa kuti unofanirwa kuti kunyange usati wadya sadza wakagara pasi rabikwa noumwe munhu, unoombera maoko kutenda usati watombotanga kudya sadza rachoni. Vazopedza kudya waguta wotendazve. Saka kutenda, kutenda chakanaka. Ndisati ndachibata asi ndichiziva kuti chiriko, ndozotenda zvakare ndachibata ndagutsikana nacho. Saka kutenda tinodzidzisa ungano, kudzidza mweya wokutenda Mwari.
Avo vanga vari Reverend Rebecca Makai vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 avari kuMinnesota muno muAmerica.
Yasvika nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezveve mitambo inenge yoda kutambwa, uye kana yapera tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose, uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerere aya pano paVOA Africa neStudio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Makwikwi eWorld Cup aya ari kuenderera mberi, uye iko zvino pane mutambo pakati peSpain neCosta Rica. Spain ine 4, Costa Rica 0. Mune mumwe mutambo watambwa, Japan yarwayo Germany 2-1. Morocco yaita mangange 0-0 neCroatia. Izvi zvasiya vatsigiri venhabvu vekuAfrica vazhinji vachizvibvunza kuti zvikwata zvishanu zvinobva kuAfrica zvichakwanisa kuenderera mberi here mumakwikwi aya, sezvo zvikwata zvakaita seMorocco neTunisia zvangokwanisa kuita mangange, ukuwo Senegal yakarohwa. Muongorori wenhau dzemitambo, muzi wetu Hadebe anoti ake ane chivimbo chekuti zvikwata zvekuAfrica zvinokwanisa kuenderera mberi kubva kumagroup stages. Ngatidzwe hurukuro yaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Tinoona kuti zvese zvakatamba musho katarisa Senegal yakazokoeswa kwasara 6 minutes ndopataona kuti yakakoeswa 2 goals, asi yaigona kutinge chiwanawo poti pamutoro, and tinoona kuti yakarohwa netimu tikati maybe ndo timu yakatarisirwa kuti inge ichipedzisira iri pamusoro peloko Netherlands. Saka iye zvino vanofanira kuti vange vachizama kuti varove kata vanogona kuwana 3 points ipapo vozotamba neEcuador. PaEcuador ipapo vakatraya kuti vawane 5 points vanogona kunge vachienda kunext round. Vakarohwa zvavo nechikwata cheNetherlands, asi vakatraya zvikuru zvokuti tirikutarisira kuti vachaimprova, especially tichitarisa kuti vakatamba apa vasina mutambi wavo mukuru Sagemane, iye akakuwara. Saka nemaichiro nekuona kwangu vakatamba mushe chaizvo zvokuti vanogona kuti kana vakarowa kata otwa neEcuador vanogona kuti vange vachienderera mberi.
Tombotarisa mitambo yeTunisia neMorocco, munoona sei kutamba kwavakaita?
Tunisia tinoona kuti yakaita mushe kuti inge ichikwanisa kudrowa neDenmark 0-0. Kazhinji kazhinji maAfrican countries anowanzorowa pakutanga ipapo, asi vakaita mushe kuti vange vachiwana 1 point. Iyezve mumwe mutambo wavo wakati womei ndoweFrance, asi vanogona kuti vange vachimiramira paAustralia, pationa kuti Australia yakarohwa neFrance 4-1. Saka vanogona kuti vange vachitraya zvavo kuti vamiramire ipapo vachizotamba neAustralia. Tirikuona parezvino vari pasecond palog ipapo, saka takatarisira kuti vange vachiendeera mberi vachiita mushe. Iyezve Morocco yaita mushe kuti inge ichikwanisa kuwana point kune Croatia apa dzatamba 0-0, asi kune Belgium pagroup yavo ipapo, iyoyo group F. Saka paBelgium zvinogona kuti zvinge zvakati omei kuMorocco kuti inge ichiwina, asi paCanada inogona kuti iwine chaizvo. Saka matimu matatu ekuAfrica anogona kuti anga achiita mushe pamagroup avo iwa.
Muongorori wenhau dzemitambo, muzi wetu Hadebe achitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 ari parunare muHarare. Vateereri, musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheDiaspora Forum nhasi, apo tichange tichitaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nenyaya yemakwikwi eFIFA World Cup 2022 ari kutambirwa kuQatar. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vatura mashoko emamiriro akaita zvinhu munyika kuparamende itsva yakavakirwa Zimbabwe neChina. Dare ronyima zvakare vaJob Scala, mumiriri weZengeza West mudare reparamende, mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.